Bazi rezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza muAmerica reEnvironmental Protection Agency richange rave nemutungamiri mutsva. Vaimbo venhengo yeparamende vaLiz Eldin vadongwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vatore basa iroro. Mutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa kukodzera kwavaZeldin pamwe nekuti zvinotungamidzwa nebazi iri mberi zvingatarisirwa kushanduka sei zvikuru panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. vaLiz Eldin vaimbove nhengo yeparamende yeRepublican Party vakaita matemu mana vachimirira dunhu reNew York uye vari mutsigiri wevakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump kwenguva yakareba. vaZeldin vakatarisirwa kutungamira bazi reUS Environmental Protection Agency. Vane makore 44 ekuberekwa uye vane digiri rezvemutemo kubva kuAlbany Law School. Vakashandawo kwemakore 4 muchiuto. Munhu akaroora uye vane vanasikana vaviri mapashka. Mugwaro rakaburitswa musi wambudzi 11 vaTrump vakazivisa nezvekudomwa kwavaZeldin vachiti vaimbove nhengo yeparamende ava vachaburitsa simba remabhizimusi emuAmerica panguva imwe cheteyo vachichengetedza mhimo yepamusorosoro yekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza. Vachitaura nenhepfenyuro yeFox News vaZeldin vakati vari kufarira kuzadzisa zvirongwa zvavaTrump zveupfumi.
There are regulations that the left wing of this country have been advocating through regulatory power that ends up causing...
Pane mitemo yanga ichidiwa nevanorwira kuenzaniswa kwemikana kuburikidza nemasimba ehurumende inopedzisira yakonzera mabhizimusi kuti aende kusiriko.
Pasi pehurumende Democratic Party yava Joe Biden, bazi reEPA rakatungamidza mberi kugadzirwa kwemhando dzemoto dzakachena dzinozvimutsiridza nekuisa mitemo mukucherwa kwemafuta negasi senzira yekudzivirira hutsi hunokuvadza pamwe nekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaTrump vane muono wemberi nemamwe maitiro.
We will blast through every bureaucratic hurdle to issue rapid approvals for new drilling, new pipelines, new refineries, new power plants.
Tichaputitsa nzira yedu nemuzvimhinga mupinyi zvakaiswa nehurumende kuti tikwanise kupasisa kucherwa kwemafuta kutsva, pombi itsva, mafekitori matsva, magwenya emagetsi matsva endudzi dzose.
vaZeldin vakambotaurawo nezvematanho mamwe chetewo pavakakundikana kubudirira musarudzo yagavhuna weNew York muna 2022.
We should reverse the state's ban on the safe extraction of natural gas and approve new pipeline applications.
Tinofanira kubvisa mitemo yemamwe matunhu inorambidza kucherwa kwegas kwakachengetedzeka. Tobvumidza kuiswa kwepombi itsva.
Kudomwa kwavaZeldin kunouya panguva iyo United Nations yakamutsiridza kurudziro yayo kunyika dzose kuti dzisiyane nekuchera mafuta nemarasha senzira yekudzivirira nayo kushanduka kwemamiriro ekunze. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakati,
"The sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time is not on our side."
Ruzha rwamunonzwa nderwebhambo rakamirira kuputika. Tatarisana nekumagumo kwekuti timise kukwira kwekudziya kwekunze kusvika pa 1.5 degrees Celsius. Uye nguva haisi kudivi redu.
Kunyanga hazvo mitemo inobata kushanduka kwemamiriro ekunze iri kutarisirwa kuderedzwa nehurumende pasi peutungamiri hwavaZeldin. Vanongorora vanoti pari zvino matunhu anokwanisa kusarudza kudzika mitemo yavo uye vanhu vanokwanisawo pachavo kushandisa nzira dzinoderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias yandakuverengerai.